Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 18 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC mchiti ezinezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuti chekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaite sunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo.
Pave kuita kuna kurira nyoka menyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlenat iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa.
Uno go kanda mapaja pasi yo hurumende chikudza kuti chidzidzo hachisati cha dambuka uye kuti tinoda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi
hurumende inoti vashandi vambomira kuratidzira sezvo mutungamiri wenyika negurukota rezvemari muzvinafundo muzvinafundo mutulingwe vari kuzeya kuti vowedzera mari yakawanda zvakadii kuvashandi. Dynamos neHighlanders dzoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pave kuita kuna kurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiani akapa basa kambani yeBlenat iyo yaida kutengesera dare reparamende macomputers nemalaptops nemari yakawandisa. Bepanhau reHerald rinoti munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Govamatanga ndivo vakanyora tsamba kuna mabharani mukuru wedare reparamende vaKennedy Chokuda richivaudza kuti vasabhadhare kambani iyi mari yaida iyi. Asi pavabvunzwa neStudio 7 nhasi kuti vachaongorora zvakaitika here kuti kambani iyi ipiwe basa iri mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vati paramende ndiyo yakatomisa kambani iyi nekudaro hapana chikuongorora. Asi dzimwe nhengo dzedare reparamende dziri kuti panofanira kuitwa ongororo. Kunyangwe hazvo malaptops emhando yepamusorosoro achitengwa nemari iri pasi pezviuru zvitatu paramende yange ichida kutengeserwa malaptops aya nemari inosvika zviuru zvipfumbamwe. Studio 7 yaedza kubata vakuru vekambani iyi asi nhari mbozha dzavo dzange dzisiri kudairwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly vamadhoc Chivasa.
Kuti chekutanga panyaya yakatotika zvekuti anti-corruption ngaito sunga vanhu vekupariamendi vakapa tenda iyoyo. Maofficers vekupariamendi anga ari involved asi anofanwa kusungwa. Zvipanofanwa kusungwa futi madirectors emakambanis ayo akapuwa tenda iyoyo nekuti ndo vanhu vari kuita uori. Vanhu vava vanga vachisungwa. Asi kuti tiri kutiwo isusu sebato reNCA. Vana vavo vanga vaziva kuti ZANU-PF ndiyo chai chaiyo hurumende iripo zvese zviri kuitika zvouori zvinokonzerwa nekuti hurumende yeZANU-PF iripo ndiyo inenge ichipromota zvinhu zvakadaro zviitike. Saka nguva dzisati dzakabvire dzasvika havapa hunge achivhotera nemapato anehuori akaita seZANU-PF amaochabva mamapato asina uori.
Asi tiri kunzwawo kuti kambani yakapuhwa mamwe matenda akati wandei wandei muhurumende poitwa sei ipapo?
Ndizvo yatanga tichitaura tichiti nyaya yakazongobuda kuparamende inogona kuva ichinguva nyaya imwe chetewo zvayo yekutotadza nyaya dzakawanda dziri kuitika seizvozvo zvokuti kambani inonzi inenge ichiwanikwa iri pamakambani anopuhwa forex kureserve bank inowanikwa ichipuhwa matenders dzimwe nguva kuBhindura dzimwe nguva muHarare inopuhwa nemagovernment dzimwe nguva inopuhwa nemaparasitos ayaya makambani zvokuratidza kuti kambani ikambani inotoshandiswa kuita uori ikambani uori. Saka zvakadaro hatifani kuzana mutombo tii pange pasina nguzi yakatotwana kuti zvibotoonekwa kuti payambotopuwa matenda ipapo matenda acho ayaipuwa yaikodzera yekupuwa matenda ayo iye kuti yakange ichikwanisa here kuzosupply zvinhu zvacho zvavaipuwa nozviva kuti iyi kambani inoshandiswa kuita uori nemanhu anenge ari muhurumende vane masimba muhurumende.
Asika iyo hurumende iri kuti ndo yakazofushunura zvanga zvichiitika izvi nekudaro iri kukwanisa kurwisa uori.
Aiwa izvozvo hazvina basa zvokuti kwanzi zvinhu zvakazoonekwa paitwa payment asi kuti nyaya inotorwadza ndeyekuti vanhu ava vakanga vatonzi vapuwa tenda kutongosvika pakuti munhu anopuwa tenda achipuwa tenda yekutenga zvinhu zvatinoona chese kuti zvakapano chinonzi kwanzi watenga mbudzi asi waitenga $1,000 zvinhu zvisinganzwisiki izvozvo. Saka ndofunga kuti nyaya yekuti vakanga vatopuwa tenda ndo nyaya yatiri kushoropodza uye kuti hurumende kana ichitaura kuti iva kana vachati vakangoona izvi zvakaitika koma matenda ese avaipuwa ataakuona aya vatarisa here vazana kuti zvaa zviri pamutemo vatarisa here vazana kuti zvinhu zvacho izvo zvakaitwa zvese zviri pamutemo. Saka izvi tirikuti aiwa tsanangudzo idzi ndo dzimwe dzinonyanya kutoshatirisa.
Mutauriri webato rinopikisa renational constitutional assembly vamando kuchivasa vachitaura vari parunare muHarare. Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi vowedzerwa mari yakawanda zvakadii nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakavimbisa kuwedzera mari muna Gunyana uno asi vashandi vehurumende vari kuudza Studio 7 kuti vanenge vakangogarira guyo sembwa sezvo pasina chiri kubuda. Vamwe vashandi vanoti vacharamwa mabasa kutanga musi wa26 Gunyana. Masangano makuru anomirira vashandi vehurumende anoti reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions nereFederation of Zimbabwe Educators Union akati ari kutora danho rekuramwa mabasa. Mugoziya nezvenyaya iyi Tabata vamavhima.
Vane mapomo acho kunyanya ndeve Ministry of Finance and Economic Development uye mukuru wenyika nehurumende vanofanira kutanga vaudzwawo kuti ndizvo zviripo zvinovatumidza kuti zvinoitika here kana kuti hazviitiki. Saka avo vanozonoenda munhaurirano nevashandi vanenge vakamirira hurumende vanoenda vave neruzivo igogo. Saka ruzivo igogo ndedzaa dzakamirirwa kana dzangovepo zvoreva kuti nhaurirano dzoitika vashandi nehurumende zvinenge zvabuda imomo ndozvinozoziitwa.
Saka hapana hapo nguva yati yatarwa kuti munofunga kuti zvingaapire rini zvekutaurira namurumende.
Yes, asi chandoda kuti vashandi nenyika yese vazive ndechekuti hurumende haisati yaita renege kana kudambura promisi iyoyo yatakaita. Inongove nyaya yenguva uye kuongororwa kuri kuitwa neiro department iroro neministry of finance and economic development uye maapprovals anenge achidiwa.
Saka kuri kuti pazoitwa chibvumirano mari inenge yakubackdatedwa here muzvinafundo kana kuti zviri kubazi rezvemari?
Vanotiudza kuti zvinogoneka here kuti iitwe backdated nekuti inotanga rini kupiwa vanhu kana ichinge yabvumiranwa nayo. Ndo patiri.
Ko vamwe vatotanga kuti aiwa ngatikande mapadza pasi nekuti hurumende haisi kuratidza kuzvipira.
Unogokanda mapadza pasi iyo hurumende ichikuudzai kuti chidzidzo hachisati chadambuka uye kuti tiri kuda kutarisa kuti tione kuti zvatinazvo ndezvipi zvinogona kuitika ndezvipi wogokanda papadza pasi sei. Vanhu vose vanofanira kuziva kuti nyika inofanira kutongwa ichitarisa zviri objective kuti marizosi dzatinawo dzatinogona kupa vashandi ndezvipi nokuti kana tikangoti tava kupa pesendeji yakati izvo zvisingagoneki zvino hazvibudi zvakanaka. uye tinogona kuti tiri kuda kupa percentage yakati asi kana taongorora totoona kuti kuda tingagona kupa yakati kure idarika ipapo saka ngavareke process iri kuitika iitike kuitira kuti hurumende igoziva kuti areviews acho anenge akamira sei
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain neCanada dzinoti Eritrea yaudza mauto ayo kuti agare akagadzirira hondo mushure mekunge kurwisana kwatanga pakati pehurumende yeEthiopia nevakaipandukira veTigray People's Liberation Front kana kuti TPLF. Kurwisana uku kunotevera chibvumirano chainge chambonyoreranwa muna kurume asi chisiri kuremekedzwa. Kunyangwe hazvo verudzi rweChitigray vari kuti vakagadzirira kupinda muhurukuro dziri kuda kukokerwa neAfrican Union vehurumende havasi kupindura kuti vanoda kupinda muhurukuro idzi here kana kuti kwete. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kuLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth uko avo vari kutarisira kuradzikwa musi wemuvhuro anova mangwana. VaBiden vakasvika nezuro asi kurufu uku pane vamwe vasiri kufara nekukokwa kwakaitwa mambo wekusaudi Arabia Mohammed bin Salman uyo ari kupomerwa mhosva yekuva nechekuita nekurayiwa kwemutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotaura nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Inini ndonzi Alan Chiboyi ndimi president wevadzidzi wese paUniversity of Zimbabwe iya muchirungu yaanoti SRC president.
Mukoma Alan, taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotungamirawo mauniversities ese kana kuti chancellor vachitivo mari dzakawedzerwa paUZ nekune mamwe mauniversity nemacollege imari dzakakodzera nekuti muZimbabwe mari dziri kubhadharwa kuma universities uko dziri pasi chaizvo tichitarisa dziri kubhadharwa kune mamwe ma universities mudunhu reSadak.
Zvinorwadza mukoma kuva nemutungamiri wenyika asingabvisisi zviri kuitika pa background. Kutaura kunoku vamunangagwa munhu ari kunyatsa kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi. Masimo Stefans vabereki wedu varairidzi masoja mapurisa wana mukoti vari kutambira mari pasi pezana remaUS dollar iri equivalent kuZimbabwean dollar kusvika pa 70,000 RTGS. Woona university ichisimudza mari kubva pataimbobhadhara kuenda pa 500,000 RTGS Zimbabwean dollar. Wonzwa mutungamiriri wenyika woti mari iyoyoyo iri justifiable as if tiri kugara kana kuti University of Zimbabwe kana kuti zvimwe zvikoro zvese zviri pachidanho chezvikuru kufunda masecondary schools ari kurarama kana kuti ari muenvironment yayo yega yeti tiri kuoperata tiri munyika iri kutungamirirwa nawo futi vamunangagwa vacho vari kutadza kupa vabereki wedu mari dzakakwana dzemuhoro kuti tikwanise kunga tichiendeswa kuchikoro. Zvosiririsa zvorwadza kuti vabereki wedu vari vashandi vehurumende vari kuda mwedzi gumi nemiiri gore rese kuti vakwanise kunga vachishanda mari yekuti vabhadharire mwana mari yechikoro ari kuUniversity of Zimbabwe uye vakwanise futi kunga vachibhadhara mari yepekugara iye yatinoti accommodation fee.
Vari kutioka pane mari dzezvikwereti dzinopiwa kuCBZ asi vari kuti imi vadzidzi hamusi kuenda kunotora zvikwereti izvozvo.
Kuenda kunotora mari aya anonzi maloan kunoda muchirungu inonzi egarantua kana kuti munhu wekuti imini kanga kutaza ubadela maria munu yano kwa nisa kumira kutu nganaka tata ubadela mari toto ukwani saunga nikimira nikisa timuzangu takati kana hili mota kana hili imba moto chora imba yangu kana mota yangu mshule munga mwana jiza kazi honga hapita nisa ubadela mari ende ini advantage disadvantage ziripo ndeye kuti mari zacho zino ina mnotoro wa ini ya period of 6 months unenga ufani watu akari unga wabu jinsira mari yoyo isusi usewa anawe mapisi mpamaz ano gara maro area za weta wanana unzumba kukunana bumba kwese kunana mtoko mzalabani honge vali atina wabereki varima sivo sefan wanokwani sanga wachimira kuita madarantua zinopa iso kuti zongoi kendira wana wa shoma tikamutola na wa shoma walikuma university kuti wawane access ya tino notora mari zacho zema loan asika na usina anyone anokwanisa kumira eze gara njua haukwanise kosi kumbiro chedu isu sistema student chiripachena gama sise mari so ziza tapeza kuziza soko jotira mari mshuwe nonga watu kama paru
ko zvavari kutika mamwe ma investor ari kutobhadhara mari iri pasi kudarika mamwe kudarika zvimwe zvikoro zvesecondary neprimary
nekuti zvimwe zvikoro zviri kubhadhara mari yaka ndo patinozvodzoka takutaura kuti dzimwe nyika dziri kupa tertiary education for free sanga wangotipo tertiary education for free
mazuva apera tanga tichionawo vadzidzi vachisungwa mukatoziva kuti zvinhu zvakamira sei painvestor zimbabwe apa
zvinorwadza constitution yananditambotaura futi nezvayo pasection 59 inopa kurudziro kana kuti mpumiro kumacitizen kuti vava vanenge vanenyinyiti vanobvumidzwa kunga vanga vachipetishina mushure nezvo vanobvumidzwa futi kuti vanga vachiratidze but zviri pachena kuti hurumende yedu nemapurisa nemasoja neadministration yatiinayo pauz pavanoverenga bumbiro remutemo vanojamba pegi ine provision 59 of the constitution why because vana pavakatanga kuratidzira musemuvhuro wiki ratabva iri tine vana 14 gumi nevana vakasungwa vakaendeswa kwavo ndio police station kwavakanganopiwa nemhosva yekunzi vaita disorderly conduct vachitanga futi kumbunyikidzwa kunzi bhadhara imari yefaini kuti mubune muno vamwe 12 vakatobhadhara gumi nevaviri vakabhadhara vamwe 2 vakaramba vakati hatina mari yatinobhadhara ndoi kubhadhara mari tinenge tabvuma kuti tapara mhosva hande kumatarezi mhosva wana vakaenda kumatarezi mhosva vakabuda vasina mari yechibatiso yavanga vambobhadhara asi varikudzoka zvakare mukoti musi wa 29 toita futi vamwe vakasungwawo kuti nemusi wechitatu vari vashanu vakaenda kupolisi vakandibhadhara imari yefaini vakaramba vakaenda futi kukoti musi wefriday vakabuda zvakare pasina mari yechibatiso yavanga vabhadhariswa varikudzoka futi mudare mumazuva mashoma ari kuteera ndo mamiriro akaita zvinhu kusungwa kwakurwitwa vadzidzi pauniversity of zimbabwe
vaallen chipoi ndivo vanotungamira vadzidzi pauniversity of zimbabwe vanga vachipindurawo mashoko anyorwa mubepanhau resunday mail nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitsigira kuwedzerwa kwemari dzechikoro kuzvikoro zvepamusorosoro iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unotipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
kadiso wawande pachirongwa chedu zvechitendero nevateereri wese vanoteerera chirongwa ichi ini ndine mubvunzo wandinawo wekubvunza kuti chinopa kuti pachikristu titi isusu makuwa afane kurowa inyaya yei inopa kuti chiwane chichinzi hachina kunaka pachikristu iwo vakuru vekare vaichiita kubva kare nakare vachiti munhu anenge afa ari munhu uya anenge a munhu mukuru anonzi anoitirwa chiwanhu ichocho ndoziva kuti chiwanhu nechikristu pane pazvinopesana pakati wandei but pamwe pacho zvinenge zvichida kutiendera nei nokuti patsika dzechiwanhu panodzidziswa kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvakanaka ende kana pachikristu tinodzidziswa kuita zvakanaka ende uye vakuru vedu vekudhara yaindova zvichinzi pakupira kwavaita kana kukumbira mvura kana chii waizoti mutisvitirowo kuna musika vanhu kureva kuti waiziva kuti kuna mwari ari pamusoro pemaancestors avo kana kuti toti wadzimu wavo wanengo wachikumbira waya. So ipapo paru kundinesa shakanyanya pano dakuti wafundisi watibatire.
Emaneru wakanaka watereri ndinetwa Pastor Rebecca Makai. Ndoda kuti ndipindure mubvunzo uyu wekuti kosei isu makristu tisingarovi kuva kana munhu achinge afa. Ndoda kuti maita mabvunza zvakanaka mukataura kuti mukristu chiko chinombonzi mukristu chekutanga. Mukristu munhu wakasiya zvaaiita kare akapa upenyu hwake kuna Kristu. Saka Bhaibheri soko raMwari rinoti ava chisikwa chitsva, robva rati zvakare zvatopfuura, zviro zvose zvava zvitsva. Saka kana muKristu achinge ashayika, kana kuti muKristu achinge ashayikirwa, tinoviga, tinochema, tinorangarira, yatinoti memorial iya, kurangarira mabasa ake aiita tinyaradzana pamwe chete. Asina kuipa izvozvo zvinokosha, hatisi hatisi kurova guva kana munhu afa tichinyaradzana tichichema pamwe chete toviga. Tiri kungonyaradzana nekurangarira mufi wedu ndochekutanga. Chechipiri, hama dzedu dzakafa hatidzishore kuti dzakafa, saka tifane kutaurwa kana kuti aiwa tinodzirangarira. Zvatinongoitawo masaints ari mubhaibheri tinotaura nekuda kwana Peter, ana Saint Peter, ana Saint Paul, tinovarangarira tichitaura mabasa vakaita, tichiparidza nevafi vedu. Hatirambidzwe kutaura zvakanaka zvavakasiya vaita panyika, hatirambidzwe kuvaita ona ane miromo yedu zvedu kuvakudza. Chinozoshata ndochekuti maakuchida kudzora mweya wemufi manje. Ipapo manje ndopanoshata. Maringe nebhaibheri hazvienderani, nekuti mukada kutarisa soko raMwari rinokombeya rufu nekurara. Tinoona mune magwaro akawandisa anotaura kuti kana tichinge tafa tavata, hatichisina chatinoziva, hatitombozivi kana kuti nguva iri kupfuura here kana chichiri kuitika chakati kombere. Ndo zvinonzi rufu izvozvo. Bhaibheri tikada kuritarisa kubva pana Ecclesiastes chapter 5, Paridzi chapter 9 verse ya 5, nechirungu rinoti for the living know that they will die, but the dead know nothing. Their love, their hatred and their envy have now perished. Kureva kuti kana munhu achinge afa hakuchisina maringe nebhaibheri, hakuchisina chaachaziva. Imi vapenyu ndimi munenge mune nyaya dzenyu dzamuri kuda kuti muitire munhu iyeye, asi maringe neshoko raMwari munhu iyeye hakuchisina chaachaziva. Nguva ichazosvika maringe nesoko raMwari pavanhu vachamutswa mukuti tibatane pamwe chete naKristu kana hwamanda ichirira. Ndozvinotaurwa naPauro muna Varoma chapter 2 verse 7, yaanotaura kuti tichabiswa miviri inoi yatinayo iyi, topfekedzwa miviri inobwinya kana Kristu achizodzoka. Saka ndikuda kuti ndingotaura nditi hatirovi makuva nekuda kwechikonzero chekuti kana munhu achinge afa watoenda zvachose. Kana munhu achinge afa wavata, haachadzoki.
Tinotenda Reverend Rebecca Makaya. Vatereri, kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vatereri, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndine tanonoka Hwande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munau zemitambo, tombotarisa zvabuda mitambo yemakota finals echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera.
FC Platinum yapinda mufinari yechibuku Super Cup yarova Dynamos 4-2 nemapenalty mushure mekunge mutambo uyu wapera uri mangange 0-0 munguva yakatarwa. Mitambo miviri yasangana zvikwata zviri izvi. Yapera iri mangange 0-0 kuratidza kuti zvikwata izvi zvakainzana pamasimba. Asi mutambo wanhasi wapesanisa matambiro avo mushure mekunge wapedzwa nemapenareti apo Brian Banda akanda chibodzwa chaitisa 4-2 FC Platinum ichikunda. Mongororo wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati vanoti FC Platinum inokodzera kukunda mumutambo uyu. FC Platinum yave kusangana neHerentals masemifinari emakwikwi aya zvichitevera mubatanidzwa wezvikwata waitwa mushure mekupera kwemitambo yanhasi. Herentals yakarova Manika Diamonds 2-1 nezuro National Sports Stadium kuti ipinde masemifinari. Captain weHerentals Brighton Majarira anoti havasi kusandura maitiro ematambiro avo kusvika vatora mukombe wechibuku Super Cup uyu.
Hatingopfuura mberi nezvataita pese kumashure uko, hatingo hatichinjeri uchita kuenda kutongoita, tongoprogresa nezvatachingoita. Zvatasingoita kuti innings kubva chibuku chasisanga ndozvatongokontinya nazvo zvikatasvika kupatirwa kusvika mupfenyu.
FC Platinum ndiyo yega yakambotora mukombe uyu yasara mumakundano aya mushure mekunge Highlanders yarohwa 1-0 nevabatidzano vayo veBlauwe Chiefs. Izvi zvave kureva kuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders hazvisisimo makwikwi echibuku Super Cup. Blauwe Chiefs yave kusangana neBlack Rhinos iyo yarovawo Chicken Inn 10-5 nemapenareti. Semifinary echibuku Super Cup ariko musi wa15 gumi guru finary ichizotambwa musi wa19 mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko atatambira anoti Lansford Mapfumo aimba nechikwata cheBlack Spirits chinotungamirirwa nemukoma wake Thomas Mukanya Mapfumo. Ashaya anonzi ainge arwara kwenguva yakareba nechinofungidzirwa kuti chirwere chegomarara. Lancelot airidza ngoma nezvimwe uye akashanda nechikwata ichi kwenguva yakareba. Studio 7 yaedza kubata Thomas Mapfumo kuOregon muAmerica maanogara asi yakundikana. Ko kambo ndiana paradza musha kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pave kuita kunakurirana nyoka menyu panyaya yekuti ndiana akapa basa kambani yeBlinat iyo yaida kutengesera dare reparamende makombiyuta nemari yepamusoro-soro. Highlanders neDynamos zvoburitswa mukombe wechibuku Super Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.